Icho kati zvinhu zvatiri kunzwa nekuona zviri kuitika mubanking sector. Asi nechekutangisira chakakosha kuti vateereri vazive banking sector yemuzimbabwe ivictim yemastructural bottlenecks ari kuexista pari zvino. Kana tichiti mastructural bottlenecks ndiri kureva nyaya dzekushomeka kwemari, liquidity crisis, iri kukonzereswa nekuti hatina fiscal space senyika kuti tikwanise kunge tichigenerata mafiscal revenues. Saka ichocho chikonzero ichocho ndo chanyanya kuaffecta financial system. Chechipiri, tiri kuonawo mauncertainties akawandisa muekonomy ari kukonzerwa nekuhwina kwanikati kwezanup f zvikuru sei takatarisa nyaya yeindigenization neempowerment. I think mainvestors and kana tichiti mainvestors handingorewe kunze chete even wemuno mumabhizinesi vane mainvestments asi sure in terms of economic policy kuti inenge ichifambiswa sei nehurumende. Saka izvozvo zviri kukonzeresa yatingati pachirungu premium on whether it's domestic or even foreign investment ingangode ichipinda. Iyo inokwanisa kunge zenge ichibatsirawo zvakare pakuimprova nyaya yeliquidity munyika. Saka mabhengi has a risk mitigation strategy vati havachakwanisa kunge vachipa maloans. Uyewo zvakare mabhengi mamwe tiri kunzwa kuti ari exposed kumacity council. Saka zvaaffectawo not just wemakanzuri but zvinoaffectawo financial system.
Tinonzwawo zvakare kuti musika weZim Stock Exchange wadzikira kwezuva rechipiri kubva nezuro nanhasi. Zvii zviri kuitawo kuti zvinge zvichisvika ikoko?
I think chimiya yakuita kuti zvidarawo inyaya yemauncertainty especially with respect to economic policy. Nekuti pari zvino hatisati tanyatsakuziva kuti hurumende nyowani yauya wachange wachifambisa maeconomic policy takamira sei. Kana vakapfuura mberi neindigenization in the current format then zvinogona kukanganisa mamiriro ezveupfumi. Saka isu maeconomist hatisati tanyatsakuziva kuti hurumende ichange ichifambisa ikonomi zvakaita sei. Of course pane rhetoric iri kubodawo yekuti hurumende iri kupfuurira mberi nechirongwa cheindigenization neempowerment.